mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kugumbi 22 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe zvevanhu vatatu vabatwa nechirwere checoronavirus muHarare. Vemahotera vari kutya kutambira mumahotera avo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzoka kubva kuUnited Kingdom vachiti vanotya kusvibisa mazita avo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pamakumi maviri nevasere mushure mekunge vamwe vatatu vabatwa nechirwere ichi muHarare zvekare. Vanhu vavhenekwa nechirwere ichi munyika vave kudarika zviuru zvina. Vafa vashanu uye vaviri ndivo vapona kusvika pari zvino. MuAfrica yose, mashoko atumirwa neAfrican Union achibva kuAfrica Center for Disease Control and Prevention, anoti vanhu vafa nechirwere ichi vari chiuru nezana nemakumi mashanu nemasere kana kuti 1,158. Vabatwa nechirwere ichi vari kudarika zviuru makumi maviri nezvitatu, 23,000. Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi vanosvika mamirioni maviri nezviuru mazana mashanu 2.5 million vafa vachisvika zviuru zana nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 175,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti Zimbabwe inofanira kusimudzira nyaya yokuvheneka vanhu vakawanda sezvo yatanga kuvhura mamwe mabhizimisi.
Tinoona kuti hurumende yanga isina choice yekuti ivhure economy pakapera 3 weeks lockdown nekuti hatisati tanyase kuziva kuti virus yakamira sei.
Ko sei muchidaro kuti hapana ruzivo irworwo muzvinafundo Mugano?
Dambudziko hatina nderekuti hapana kunyatsokuitwa proper testing yevanhu kuti vane virus ndevapi, vasina virus ndevapi. Dai takati from day one totanga kutesta zvakasimba taikwanisa kuziva kuti coronavirus yakamira sei muZimbabwe. Vanhu vangane vanayo, vanhu vangane vari kurapwa, then vobva vaitwa quarantine. Tochiti ava vasina virus voenda kubasa takarongeka sei. Saka hurumende yakamanikidzwa kuti iwedzere mazuva 14 tichifungidzira kuti vachidaro vachatesta zvakanyanya kuti kwanise kuziva takamira sei. Asi zvozvoreva nezvekuti injodzi yauya kuvanhu veZimbabwe tichiona kuti 5.7 million people vari muinformal sector, right, sekutaura kuenda World Bank. Vanhu ivavava vanorarama nehwakunkwako zuva nezuva, vanotsvaga chekuraramisa, zuva rotopfuura vodzoka futi mangwana ndo zvimwe chete. Zvino vadzigarai masvondo mavhiki anosvika 5 now zvikureva kuti vanhu ivava vane njodzi yokufa nenzara vasina kufa necoronavirus. Tiri kunzwa kuti vanhu vazhinji vanorarira porridge, saka zvakatoomera kuvanhu vazhinji.
Ko ikoko kumabhizimisi zvinhu zvakamirawo sei?
Vemabhizimisi zvakare vasina kuvhura apa. vasangana ndambudziko rekuti havana tadza kudzoka kana takuzovhura back business nekuti makambani mazhinji akanga agomera nenhau yekuoma kweupfumi hwenyika nekuti tinofanira kuziva seZimbabwe kuti corona iyi yakazotouya zvayo asi business ranga ratokuwara nekuti economy yedu haisi kufamba zvakanaka.
Afika kune mamwe mabhizimisi akavhura kana kuti akanzi avhure muzvinafundo mugano.
Hongu, kune mama business akabvumidzwa kuti avhure sima mining sector vari kutengesa zvicherwa kunze kwenyika. Zvinobatsira kuti tikwanise kuona foreign currency mari kunze kwenyika nekuti tikavhara iwayo mamining company. Tatosangana futi nenjodzi kuti mari achakwanisi kuuya. Saka neimwe nzira zvinoita kuti tikwanise kutengesa zvicherwa zvedu zvichitipa mari kuti tikwanise kuraramisa nyika ino iyi. Asi dambudziko rine vemamaini nderekuti futi zvavari kutengesa izvozvo zvasangana nenjodzi pasi rese nemakambani mazhinji anogadzira motokari vanova vandotenga zvakaita sana platinum vakavhara. Saka kunyange zvavo vavhura kutengwa kwazvo kwasiyana nekwemakore apfuura uko. Saka ndoo dambudziko ratinaro. Tinovimba kuti panopera mavhiki maira anoteera aya tichavhura business kuti dzoke back to normal life. Pari zvino tiri kukurudzira hurumende kuti inyatso kusimbaradza chirongwa chekutesta vanhu zvakanyanya kuti tisangogara kungogara kuti vazhinji takagara hatisi kutestwa chatiri kugarira hatisi kuziva tirongodzi mukabuda masangana necorona ko vakagara vacho vanayo here hatisi kuziva. Saka tikazovhura tatinayo tosangana futi tinoita sei manje tinodzoka futi padambudziko guru rekuti tinonga tahurwa nenjodzi yekuti takuzovhara futi zvachose. Saka tiri kukurudzira hurumende kuti iteste zvakasimba vanhu vakagara kudzimba kudai.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Munyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana nezuro vakazivisa kuti muridzi wengarava yaishandirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakadzoka kubva kuUnited Kingdom zvikagariswa paBelvedere Teachers Training College senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus azvipira kubhadharira vanhu ava mari kumahotera kuti vagare zvakanaka. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vanhu ava vanove 65 vari kuramba kugara pachikoro chepamusorosoro ichi vachiti hachikodzere kugarwa nevanhu sezvo chisina mvura, zvimbuzi zvinoshanda pamwe nezvimwe zvinodiwa nemunhu zuva nezuva. Asi vamangwana vachinyora paTwitter vakati kunyange hazvo mushandirwi uyu azvipira kubatsira vanhu ava nepekugara pakanaka, vemahotera vari kuramba kuvagamuchira vachityira kuzvibisa mazita avo vachinzi vakachengeta vanhu vane chirwere cheCovid-19. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamangwana panyaya iyi. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hurumende inosungirwa kuti ive ichigarisa vanhu pakanaka.
Vakandemiri rinofara zvikuru nemubvunzo wamabvunza nokuti nyaya iyi yanga yakonzeresa mhirizhonga yakati wandei munyika. Muchiona kutaura kwavamangwana pekutanga vaiita sekuti ivo vari kungoti vanhu varamba kugara paBelvedere. Zvino zvakakonzeresa kunyunyuta kwakawanda kumazimbabwens vachiti Belvedere yakapinda Belvedere Teachers College ine vakandemiri simazira amunoiita kana semazira aitwa nemuzimbabwe mose inotonzi ndo kumwewo kunonzi kuri nane kuti vanhu vagare. Asi semaona atazozviita ndezvekuona kuti nyika ino yaparara zvokuti paunofungidza kuti panogara vanhu vazvenane pacho patofainda pachapiri. Nyaya iri kunetsa iri kutaurwa nevanhu ava ndeyekuti havakakwanisi kugara paBelvedere nezvapaari izvozvi.
Segweta rinorwira kodzero dzevanhu munoona pakakodzera here ipapo kuti pange pachigarwa nevanhu?
Segweta remukodzero dzevanhu ndinoona sekuti hazvibviri kuti vanhu vagariswe panzvimbo pakadaro, panzvimbo pasina mvura, panzvimbo pasingavatiki uye zvakawanda. Ndinofunga kuti hurumende yeZimbabwe yaregerera nzvimbo dzedu dzichifa kusvika pakuti vanodzidziswa vadzidzisi vakuru pange pakadaro. Semaonero angu munhu wese ari palockdown mahotera ari kuti isusu rekwazutindi sevana vanhu vedu kuti vakwanise kuchengeta vanhu vanofunzwa vane chirwere chekorona kuti havana zvipfekezo zvokukoro kugadzira kuti vange vachiita izvozvo.
Zvii zvamunokurudzira kuti hurumende yeZimbabwe inge ichiita kana kuti zvamunoona kuti zvinofanira kunge zvichiitwa pamutemo nehurumende yeZimbabwe?
Maonero andinofanira kunge ndichiita ini ndezvekuti hurumende yeZimbabwe ngaigadzire kana yafunga kuti ndoda kuti zvizvarwa zvayo zvirambe zvichiuya kuno, ngaigadzire pavanoita kuti vaende paparendaini pakanaka, pane mvura, panovatika zvakanaka, pane chekudya nezvimwe. Ndo mafungiro andinoita iwayo akanimbira.
Nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi vamandevere, munoona here hurumende ichikwanisa kuita zvamuri kukurudzira izvi?
Nyaya yeupfumi hwenyika vakandembiri ndo nyaya iri kunyanya kunetsa munyika ino. Asi zvakadaro hazvo, hurumende inosungirwa chero pakapi nepapi zvapo kuti inge ichikwanisa kuti iite kuti vanhu vayo vagare zvinoenderana nekunzi munhu agare. Mukaona hurumende inotadza kuti vanhu vagare sevanhu, zvoti hurumende yatotadza mabasa ayo kunge iri hurumende. Hurumende yakare inofanira kusiya basa rechihurumende, nekuti kana muzokwanisa kuti vanhu vagare sevanhu, munenge muchiita hurumende kuti zviite sei? Nekuti ndo nyaya yavanonyanya kutaura iyoyo kuti havana zvikwanisiro. Asi toita sei nevanhu? Ndozi vanhu musi wose, nguva dzose, munhu wese akazvarwa ane kodzero dzake, akazvarwa ane kodzero yemvura, akazvarwa ane kodzero yekurarama zvinotarisirwa kunzi munhu ange achirarama, ane zvakawanda zvinonzi marights. Saka izvozvo ndozvinoratidza hurumende kana yakonewa panguva yakadai diki diki, saka ndoti yakonewazve. Ndo mafungiro andinoita. Ende hurumende yedu yeZimbabwe kubva musi wekutanga yakati yakagadzirira zvachose nyaya yechirwere ichi. Zvino kana vatadza ngavakutaura vatadza.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare redzimhosva repamusoro reHigh Court rakapa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora kunhengo mbiri dzeMDC Alliance vaJoseph Dunguluve naAmai Otilius Vanda. Vaviri ava nevamwe vavo vaviri, Fortune Masuku naMelusi Moyo, vakange vatongerwa makore manomwe mujeri mushure mokupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muna Mbudzi gore rapera. Tabvunza mutauriri weNational Women's Assembly muMDC Alliance, Amai Barbara Tanyanywa, kuti vanofungei nezvabuda muHigh Court pamusoro pevamwe vavo.
Tinoti isusu tinonzwa kufara chekutiwa nekuti vanga vachingoyaura vari mukati mejere kupika nguva yako isati yasvika. Zvino zvinhu zvinorwadza kuti vanga vachingonyimwa kodzero dzavo dzekuti vapiwe bail. Asi tinokuda kungotenda vamiririri wavo vakamiramira kuti vapiwe bail. Wanguluve imemba yeMDC Alliance, watori muprovinsi, itori nhengo yeprovinsi yeBulawayo, munhu akari committed mumusangano. Chero naOtilia munhu utakutoona kuti pane munhu wani mukadzi angaripowo, saka inini ndomirira vakadzi handingambomusiye. Tokunzwa kufara kuti naOtilia naye apiwa bail. Saka tokunzwa kufara seMDC.
Mhosva dzavakanga vapomerwa idzi dzokukonzera mhirizhonga, imi sokuona kwenyu, sokuziva kwenyu, munofunga kuti pane zvavakanga vaitawo here?
Hapana zvavakanga vaita. Handi munongoziva kuti dzimwe nyaya unongopomerwa nenyaya yekuti vanhu vanenge vachiona kuti uri mutungamiriri, iri nyaya yekuda kuparadza MDC. Tiri kungozviona zviri kungoitika. Hurumende iri kuda kuzama, iri vakuedza nepainogona kuparadza bato reMDC rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa. Vanga vasina mhosva, ndosaka vapiwa kabail. Dai vanga vaine mhosva hombe, handifungi kuti vaipiwa bail. Wapiwa bail nekuti havana nyaya. Zvinhu zvakaitika muna January zvinhu zvakaitika, vanhu vachitutumwa, vanhu vangu vakatsamwa, ende ivo havasomboripo panyaya dzacho idzodzo. Vakangowanikwa vakuenda kunonhongwa kudzimba, nekuti maleaders yemusi zinda imu umumu wanogara saka wakangu kutakita wanuari leadership MDC
abo wange vari mutauriri we madzimaiwe Women's Assembly ye MDC Alliance amai Barbara Tanyanywa vari parunare United Kingdom ne Studio 7 Jombo tarisa ziruma pepa nau anasi Mukroniko urumende inoti yarambidza kutengeswa kunze kwenyika pezvinhu zvinoshandiswa mukurapa vanhu ichiti zvinodikanwa mukurisana nechirwere checoronavirus muZimbabwe. Urumende inoti chimwe chinhu chatarisana nenyika ndechekudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. MuHerald, hurumende yabvumirana nevemabhizimisi kuti mitengo yezvinhu zvinodikanwa kunyanya nevanhu isakwidzwa panguva ino yakurwisana necoronavirus. MuHerald mekare mune nyaya inoti vanotenga nekutengesa mari vave kudzoka zvishoma zvishoma mukati meguta reHarare. MuDaily News nyanzvi dzezveutano dzinokurudzira hurumende kuti ishandise mukana wekupamidzwa kwemazuva ekugara kwevanhu mudzimba dzavo kuti iongorore vanhu vazhinji kana vaine utachiwana hwecoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vashamarari ve Studio 7 komata nunu kawande komatika isa Studio 7 inasine makaye konem koma jonga komurisei muri vatano here enyi koko zvamangoti didi yemakuseni studio taishaiwa yemanheru kuti taishaiwa kwakanaka here mushina haisi kushanda here chichaitika nai vanhu vekustudio 7 toda kungoziva kuti nimuri vatano here makachengetedzika here vakukorona uku muri vatano here kana musina kuti pa studio 7 munongoita kuti zivo kuti muri vatano here ikoko ndatenda hangu mukoma tano nukawande na mukoma jonga mukoma maiki sisa mavelasi reichoto Chris Gande nevamwe vose vandisina kudana muitirwe zvakanaka nashe.
Aiwa amai takasimba zvedu tese pari zvino tese takasimba kana manga musikakwanise kuwana masaisai eStudio 7 ndezvimwe zvinenge zvangokanganisika asi ndine idi ndine shuwa kuti pari zvino mavari kutitambira maakutigamuchira maakutinzwa tinotenda chaizvo nokubvunza kwenyu kwamaita asi ndoda kukuimbisai kuti pari zvino isu kuno kutese takasimba uye ticharamba tichikuunzirai chirongwa chamunofarira.
Mangwanana akanaka vashamarari veStudio 7, mangwanana akanaka vateereri veStudio 7. Zita ndi timo yegame changer ndiri muJSB. Tinokashika madzwa nemapurisa eZimbabwe nekugona basa kwavanoita kana vachiti munhu angonyora meseji kana kuti angotenderedza vafone WhatsApp nemeseji apinda kumufoni make womutsvaka kusvikira vamuwana wototi amusunga tamupa mhosva. Asi tine dzimwe nyaya dzakamirirwa dzatiri kuti vanhu vacho dai vawanikwa vanhu vaita basa rekukidnapa vanhu havasi kuvawana. Tine nyaya dzakaitika White Street bombing iyaiya hatina munhu atakambozonzwa kuti afungwa asi mapurisa aya anoratidza kuti anogona basa chose vanongogona kuwana munhu angoisa WhatsApp asi akaita bombing yeWhite Street haasi kuwanikwa. Vari kukidnapa vanhu havasi kuwanikwa asi weWhatsapp awanikwa. Zvakavaoma asi dai ndanga ndiri nehangu Love More ndakanchaudza kuti zvinhu ndakazvirota because handioni pane musiyano wezvataurwa naED nezvaakatenderedza iye Love More handioni zvakanyanya kusiyana. Saka iye ngati ndanga ndazvirota ime profeti ngataura kuti ndiri muprofita ndakazvirota zvinhu izvi.
Mazuva evashamarari vestudio tinokumhoresai kwamurumiri kwamangungwa tichiti dai Mwari vapindira
vachirwere zvirikwezvo mapora maponeswa manzvengeswa pana baba ava vanotaurwa ava varikunzi vasungirwa nyaya yekutaura zvekunyepa dai vambowedzera kusunga vanhu vakadaro nekuti vanhu vane zvirwere zveshuga neBP nevanomwa maperisedzi vakabatira hana mumaoko mapapa nenhema dziri kufamba dzichitaurwa nevanhu nepamusoro pecoronavirus vanhu ngavamboregawo kutaura nhema vari kurayisa vanhu neBP nenyaya yeizvozvo nekuti vanhu vari kufamba vachitaura zvinhu zvekunyepa chete dai baba ava vakambopiwa makore ndokuti vanhu vavo vadzidze kutaura chokwadi vanhu ngavamboregawo kutaura nhema nekuti vari kukuvadzisa vanhu ndinotenda hangu ndini ndiri kuno kuSouth Africa ndini maipi
magadi mose mhuri yeZimbabwe nevakuru vese vanotibikira chirongwa chestudio 7 vana mukoma Jonga kandimire nana Blessing Zuru indeitwawo leni mumasvingisi paCape Town ndanga ndichida kutaura panyaya yanga ichitaurwa navaenergy mutodi Maxine yekuti vari kubatsira vanotambudzika navose vane homwe yavakaumba yekubatsira vanotambudzika vati tichizvitarisa vari kutaura zvinhu zvavasiri kukwanisa kuzadzisa vanhu izvozvi vari kutambudzika munyika nzara ndo yanyanya kuuraya vanhu zvavari kutaura kuti anenge aita chichemo ngauyoko vari kungotaura zvekuti vanzikwe nevanhu but kuti vazozadzisa kuvanhu vatavanze hoko sekutaura kwavari kuita havasi kuita saka zvinhu zvandiroda kuti nditaurewo kuna energy mutodi kuti musashambadza zvo zvamusingakwanisi kuita because tikatarisa izvozvi zvelockdown yatopera tasarirwa newo 2 days kuti ipere but hatina kana vanhu vayakabatsira saka ngavasapedza mashoko nekutaura zvinhu zvavasingakwanisi kuita ndatenda
nitinashe ndiri muno munzvimbo ino yeSouth Africa vari kusunga love more pamusoro penyaya isina musoro wose vadii kusunga muchinguri vakataura nhau dzekorona ichitaura zvisina musoro wose koye mari yakabiwa iripi ngaidzoke koye madhiamond akabiwa vangatongera mumwe makore maviri kugara mujere kuvanhu vakaba mari variko vakagara uori uriko kumusoro koko asi vanosura vachisungira munhu kuti vaya vakafambisa makuhwa kunyika ikafamba nyaya dzisina makuhwa ingava nyika here uye vane umboona zvoere izvozvo vanotaura izvo
makadii vashabara westudio 7 yeshe kuno kusouth africa kuno kwaipa kotonetsa pakuti manje tochidini manje pari zvinoizvi nyaya yekuti coronavirus yatikwadzisengenzara muno musouth africa kuti tigone kuona tichindokozula kana kutsvagawo chekurarama chaiko chaiko tinozogarai pasi nezero chai chai taitodzingirwa kuti masoja nemapurisa muno vangavharisa shopuraiti vangadini vakati mozozvivhura vanhu havasi kuzotenga chikafu saka kuno ei tatopererwa mabasa mwacho hakuna uri kushanda munhu wese wakagara makambani akavharwa saka nepokutotengera chaipo chaipo pakuchitonetsa patori zvinhu pari zvino nepokutenge chacho chikafu chacho iyo mari yacho totonetseka nekutoibata sei mari yacho vakuru wee vanotibatsireiwo kuti tigone kudzoka yedu kunyika dziri dzekuzimbabwe titozvionera nditiri kumusha because korona inoda kuti tigare mukanyi dini devt pasocial nguvhu pretoria
mazuva ayo vashamarari westudio 7 indonzi tatenda chiyangwa ndiri kuno kuzengeza 1 nyaya yekuextendwa kwaitwa lockdown iyi tinokwata nenzara tikasvuka gore rino nekuti tumari twese twakatanga tichishanda isu mavhenda twakapera izvino tangovanhu humburukwa empty wallets saka hatifunge kuti tingasurvivha pangavaone zvokuita iyo hurumende kufa hako kunouya asi nzara ndo inouraya zvinorwadza manje kudarika chirwere ichi tafanguya
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica muimbi ane mukurumbira anozivikanwa nezita rekuti Lady Gaga achibatsirana neworld health organization akaronga mutambo wenimanzi apo vaimbi vaishaura vari mudzimba dzavo muAmerica, United Kingdom, kuEurope nekune dzimwe nyika zhinji pasi pose. Mutambo uyu unonzi Global Citizen kana kuti One World Together at Home, wakaona vaimbi vane mukurumbira pasi pose vachiimbira vanhu pakabuda mamirioni mamirioni emadhora ekubatsira mukurwisana nechirwere checoronavirus, pamwe chete nokubatsira avo vanorapa vanhu asi vasina mbatya dzakakwana dzekuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Tabata umwe ane ruzivo rezvemumhanzi nemafirimu tafadzwa munjanja kuti atiudze pamusoro pezvakaitwa pamutambo uyu nezvakabudapo.
One World Together at Home concert iconcert yakaunganidza vaimbi vakawanda vakasiyana siyana muno muAmerica nedzimwe nyika dziri muEurope. Munhu akauya nezano iri anonzi Lady Gaga ndiye akaunganidza vaimbi ava kuti vaimbe dzimhanzi dzinoita inspire vanhu vari mudzimba dzavo munguva ino yakaoma yeCovid. Mukuentertaina uku vanga vaine tariro yekuti vakwanise kuunganidza mari yatingati kuita fundraise, mari ichazobatsiravo nenyaya yekupa vashandi vanenge vari muzvipatara kuti vave nezvipfekwa zvakakwana munguva yavari kuedza kurwisana nechirwere cheCovid.
Yakabudirira zvakadini One World Together at Home concert iyi? Yakabudirira here?
Yakabudirira. Ndingati tichitarisa vanhu vanga vachiona, zvinotonzi vanhu vakaiona vakatokwikwidzana nevanhu vanogara vachiona iyo Super Bowl yemukurumbira yemuno muAmerica. Saka vanhu vakaiona vanga vakawanda zvikurusa, ndotofunga kuti zvanzi vanotosvika almost 20 million vanhu vakaiona. Uyevo pachinangwa chavo chekureza mari yakabudirira zvikurusa.
Kana muchiti vakabudirira zvikurusa, vakareza mari yakawanda sei?
Vakareza mari inokwana $127 million. Ndo mari yavakareza. Mari iyi yakarezwa kubva kune mhuri dzevanhu uyero kubva kune mabhizimisi.
Munoziva here kuti mari iyi ichashandiswa sei?
Iwo waitaura nekuti kune muimbi mukuru ane mukurumbira anonzi Beyonce akatotaura chiti mari iyi chinangwa ndechekuti ibatsire vanhu vari kukundikana nekuwana rubatsiro mahospitari, kunyanyanyanya vanhu vatema ivo vanonzi maAfrican Americans ndo vari kunyanya kubatikana nenyaya yechirwere checorona muno muAmerica. Uyewo ichizobatsirawo vashandi vemuzvipatara kune nzvimbo dzimwe dzinenge dzisina equipment yakakwana kuti vawanewo zvipfeko zvinovadzivirira pane chirwere ichi.
Mari yacho iyi yakawanikwa pane concert iyi, munoziva here kuti ichagovewa sei?
Vanotaura kuti mari iyi imari ichapiwa World Health Organization, and World Health Organization ndiyo inozoona magwere aichaita mari iyi nekuonawo kuti nyika dzinenge dzichinidhawo dzine dzichida rubatsiro rukurukuru runowanawo chikamu chakati kuo kuti vabatsirikane. Ndingati mari iyi imari ichatobatsira kana kwedu kuAfrica uku, ichabatsirawo dzimwe nyika kuEurope, kuAsia, kuMiddle East nemunomuno muAmerica nekuSouth America.
Avo vange vari vanofarira zvemimhanzi nemafirimu vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Kanonakidza zvikuru kanobva kuna XQ na Mutsakabvu Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa zvanga zviri munhau. vamwe zvevanhu vatatu vanonzi vabatwa nechirwere checoronavirus muHarare. Vemahotera vari kutya kutambira mumahotera avo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzoka kubva kuUnited Kingdom vachiti vanotya kusvibisa mazita avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.